Pamusha pava Mugabe uyo uri pedyo nechikoro chekutama mission painga paine vanhu vangangosvika makumi mashanu vanosanganisira veukama vanoti vaota chidhakwa vaAlbert Mugabe navaLeo Mugabe pamwe nevashandi vava Mugabe. Vanozviti Tete vava Mugabe ambuya Josephine Daricha vanoti vabaiwa panyama nete nerufu rwava Mugabe.
Kundingazwe seiko ndabaiwa ndatove munhu atobaiwa mumwoyo ndaurayiwa handisisiri munhu ndatove chimwe chinhu chemanga manga ndaichengetwa nababa vazvinodadisa neunhu hwavo chikuriro chaamugabe havana kana chihure kana chii asi rudo kumunhu wanga asina mhosva kuti ndiwe kwamadyira panze kwaamai kana kuti ndiwe kwangu kwagushungu kwete vaive baba vevanhu vane rudo vakafunda vakapedza chikoro vakaenda muhondo vakadzoka chokwadi chaizvo pavakazidana tangwena kao vaitobva mumba mangu kumabhuku vachiendana tangwena netsoka.
Ambuya Daricha vanoti mhure kwaMugabe haina kufara nemabvisirwa akaitwa hama yavo pachigaro navamunangagwa.
Nanhu chakachihurumende chipeni chakaitenyu chekatanii chaizvo chipitenyu nanibhomusha munakadada munakagwa akadai ndomurapura ndida kuenda kuda kujeri chaiko ndimbomusha ndisatombofa zvakatonditsura papa anenge ari mungatonyora ndimi inayo prepared kuenda kuchitokisi kana kupi handibude munangagwa dei mwana wedu asina mbofa ndatove pfungwa dzaakuti iye ari kurwarawo kupfungwa dzokuitwa ganyavhu munhu akavamba politics vaiziva politics vaiziva kwaigira nangomo kwese kwavaiveko here munangagwa wacho.
Mumwe mushandi wava Mugabe kwemakore makumi matatu vaRobson Chikati vanoti vari kurwadziwa zvikuru vachiti vanga vasingafungire kuti vaMugabe vangafe pari zvino sezvo vagara vachienda kunorapwa asi vachidzoka vapora.
Toshokeka kuti tisaitirikufunga kuti uri kurapwa kuti uguya wapora. Ndabatikana zvikuru handina kuita zvakanaka pamufa paita mukuru wedu kuru mumusha kuru pabasa nekuti izvezvi basa rangu ndo basa rangu randechitete pano chandira ipapo iwa wamatengo munoona kubva kunomafira mvura.
Mumwe mugaro wemuchinoi vaIsrael Nyandoro munin'ina wevaive nhengo yakavamba bato rezanu PF vaGeorge Nyandoro avo vakashanda navaMugabe kwenguva yakareba vanoti mhuri yavo iri kuchema nevamwe nekurasikirwa navaMugabe avo vati vakarwira rusununguko rwenyika.
Rasikirwa zvikuru nerufu rwaafo mapuresidendi wedu asi igamba guru renyika nekuti within the mativi ese nyika chamhembe mabvazuva kumaodzanyemba muAfrica hapana vasingazive vaMugabe. VaMugabe vakabetsera zvikuru pahondo yedu yekuti tisunde mabhundu kuti abude munhu. Naizvozvo isu semhuri tinochema.
Vanyondoro vanoti kunyange hazvo vaMugabe vakambotadzawo mukutonga kwavo hapana munhu anogona zvose mukurarama kwake.
Hongu pangave apa nepapa hatina kumboona munhu anoita zana pamusoro pezana. Zvese zvaanoita panowanikawo zvimwe zvinenge zvichikanganisika achikuru ndezvekucherechedza zvakaitwa nemunhu zvakanaka. Naizvozvo tinoapa ruremekodzo rukuru kunoku tiri kutochemawo nemhuri iyoyo ende tinotendawo Mwari nemakore avatichengetera munhu mukuru akadaro kuti asvike ipapo.
Mumwe wechidiki vaAndrew Mwaera vanoti varasikirwa zvikuru nekufa kwavaMugabe vachiti panofanirwa kuitwa horodhi kuti vacheme vaMugabe sezvo ranga riri gamba reAfrica yose.
Tarasikirwa zvisingaiti negamba iyi mundarao iwatirwadza aenda tisina kuzvitarisira but tichiri kuti surprise ndechekuti hasati zvaanaunswa here bhozi mafuregi tichiri kumona ari mudenga aya tisizo kuti kwakuvenga here kana kuti kudii vanofanira kumurespecta mundarao because he is an icon national icon he should be respected and we are appealing to Mr. Mnangagwa vatipo horidhe nemagetsi tinochema takazorora paZimbabwe.
VaMunangagwa vakaudza vatore venhau kuti vaMugabe vapiwa remekedzo regamba renyika. Muzukuru wavaMugabe vaLeo Mugabe vanoti vakamirira hurumende kuti ivazivise nezveurongwa hwekuvigwa kwemutumbi wemufi. VaMugabe ava vakabviswa pachigaro nechisimba nemauto achitungamirirwa nevaive mukuru wemauto vaConstantino Chiwenga muna mbudzi 2017 vakashaya vave nemakore makumi mapfumbamwe nemashanu. Vamugabe vasi ya mudzimai, amai Grace Mugabe, nevana vatatu, amai Bona Mugabe Chikore, Robert Jr. na Belamai Chatunga. Ndakamirira Studio 7 kwa Zvimba, ndini Arthur Chigoriwa.